Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 Manera nasi uri musi wechitatu kukadzi 1 2017.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pastor Ivan Mawarire vanosungwa pavasvika panhandare yendege muHarare.
Sangano reElectoral Resource Center rokurudzira ZEC kuti itange kudzidzisa vanhu nezvekuvhota nguva ichipo.
Muzinda weAmerica muHarare weita mabiko ekupemberera kugadzwa kwava Donald Trump semutungamiri weAmerica.
Rimwe sangano roburitsa ongororo inoti chirongwa chekuti vanhukadzi vamirirwe muparamende zvakaringana achisi kuzadzisa zvinotarisirwa nevanhukadzi.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa emuHarare asunga murwiri wekodzero dzevanhu Pastor Ivan Mawarire pavasvika muHarare nhasi. Vari kuziva zviri kuitika vanoti Pastor Mawarire vakachengetedzwa paHarare Central Police Station. Gweta riri kumirira Pastor Mawarire vaHarrison Nkomo vati ichokwadi kuti vaMawarire vasungwa. Studio 7 aina kuzokwanisa kunzwa zvakawanda kubva kuna vaNkomo sezvo nhare mbozha yavo yanga yadzima. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vatendawo kuStudio 7 kuti vaMawarire vasungwa vachiti pavakabuda munyika vaive nemhosva yavaifanira kunge vachienda kumatare edzimhosva, izvo zvinozoita kuti vanzi vakatiza bell. Pastor Mawarire vakabuda munyika mwedzi mitanhatu yapfuura vachiti vaityira upenyu hwavo. Vanozivikanwa nekuratidzira kwavakatanga gore rapera vaine mureza wenyika. Vakawanda vakapindawo mukuratidzira uku pasi pezita rekuti This Flag. Tabata mumwe wevaishanda naPastor Mawarire muno muAmerica, Dr. Noah Manyika, kuti tinzwe zvaitika.
Tichangowanawo meseji iyoyo yekuti hanzi vasvika paairport vachibva nekusouth Africa vakamba vasungwa. Handizi kuziva kuti vasungwa zvokuti vaitwa kuchitokisa here kana kuti vasungwa zvokuti vari kubvutswa. Asi inini chandinotaura chene ndechekuti aiwaka. Hakuna mwana wemuZimbabwe anofanira kuti achidzoka kumba kwake osvika onzi hanzizvo tiri kukusunga kana kuti tiri kukubvunza bvunza nemhake yekuti wangochitaurirei kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Isu tese tese tichiziva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ndozvandanzwawo manje manje kuti hanzi vasvika paairport yeParare ndokubva vabatwa.
Mungava neruzivo here kuti chii changa chaita kuti vade kudzokera kumusha, tichimbonzwa paivaiti havakwanisi kudzokera kumusha nekuti upenyu hwavo huri munjodzi?
Kuda kudzokera kumusha kwaPastor Mawarire kwakangofanira nekuda kudzokera kumusha kwedu tese tese nhaika. Ndokuti panosvika imwe nguva yekuti newewo unoti aiwaka chii chinonyanya kukosha kuti tingoregera zvinhu zvichiramba zvichiitika zvazviri kuita here kana kuti tigadzirisa zvinhu kumusha kwedu. Saka indofunga kuti kuda kwavo kudzokera kumusha kwangofanana nekuda kwedu tese tese kudzokera kumusha. Ndoziva kuti vaitaura vachiti pavakabuda pane matresa vakanga vaitwa nezvimwe zvakadaro. Asi ini ndovimba kuti kumusha kwedu kunoti kwezva tose tose kuti tikugadzire. Saka ndo maone vandinoitawo ini kuti vari kuti aiwazvi zvinhu ngazvishanduke kumusha kwedu nokuti kumusha kwedu.
Asi mambonzwa here kuti pane vari kuvamirira pakusungwa ikoko?
Ndangonzwa kuti pane lawyer wavanga aripo anga akavamirira paairport asi beyond that hapana zvandazombonzwa. Ndangonzwa kuti anga akavamirira kuti avatambire avagamuchire paairport.
Dr. Noah Manyika, vanotungamira bato Build Zimbabwe Alliance, vakamboshandawo naPastor Ivan Mawarire, vachitaura vari ku North Carolina muno muAmerica.
Imwe ongororo ichangoburitswa nerimwe sangano inoti vamwe vamiriri veparamende vechidzimai vakasarudzwa pachishandiswa proportional representation havasi kukwanisa kuita basa ravo sezvinotarisirwa. Asi vamwe madzimai ari mune zvematongerwo enyika anoti chiga chekuti madzimai asarudzwe kuchishandiswa nzira iyi kunofanira kuramba kuripo. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Zvakabuda muongororo iyi iyo yakaitwa nesangano re-Research and Advocacy Unit kana kuti RAU richishanda pamwe chete nesangano re-Women Politicians Incubator Zimbabwe kana kuti WOPIS zvaziviswa pamusangano waitwa nhasi muBulawayo. Chipangamazano chesangano re-RAU Valoid Swarai vati ongororo iyi yakaitwa vachibvunzurudza vamwe vamiriri vechidzimai pamusoro pezvimhingampinyi zvavanosangana nazvo mubasa ravo rekuva vamiriri vevanhu. Vaswarai vati vamiriri ava vakati vanotadza kuita mabasa avo nemazvo nekuda kwekuti havana ruzivo rwakakwana pamusoro pezvavanofanirwa kuita sevamiriri uye vanovhiringidzwa mubasa ravo nevamwewo vamiriri vakasarudzwa neimwe nzira. Avo vanoti havatambire sevamiriri vechikwadi. Amai Priscilla Misaira Humshonga, mumwe wevamiriri veproportional representation, avo vange vari pamusangano uyu. Amai Misaira Humshonga vabvuma kuti vamiriri vechikadzi vakasarudzwa pasi pechirongwa ichi havazi kukwanisa kuita basa ravo nemazvo. Asi vati pane zvikonzero zvakawanda zviripo kusanganisira nyaya yekuti munhoroondo yenyika vanhukadzi vashoma vange vachipinda pazvinzvimbo zveutungamiri, vachitiwo vanhukadzi vanofanirwa kuramba vachipiwa dzidziso panyaya yekuva vatungamiri mune zvematongerwo enyika.
Takakura tichiudzwa kunzi mukadzi anotaurisa hazi mukadzi anodiwa, mukadzi anofanira kunge akanyorovera, mukadzi anofanira kunge achinzwisisa kuti zvinhu zviri kufamba sei, usinganyanyi kumiramira panenge pane varume. Saka pane zvizhinji zvinofanira kuti zvishandiswe nazvo kumadzimai kuti zvivasimbise kuti vakwanise kumira munzvimbo dzakaita sepalamendi, nokuti haizi nzvimbo yavakagara vari. Atinombobvira tiri madzimai kachibvumidzwa kugara pamadare, dare rakagara riri revarume. Saka iri idare ratakutanga kunodzidzira kuti tipinde. Saka ngatibatsiranei kuti toita sei kana tapinda mudare rachero.
Amai Misaira Humshonga vati vanotsigira kuti kusarudzwa kwevamwe vamiriri vechidzimai mudare reparamendi kuchishandiswa nzira yeproportional representation kurambe kuripo, vachiti kuenzana kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi hakusati kwavepo munyika.
Tofunga kuti kota system inofanira kunge iripo nokuti hatisati tagadzirisa zvatakatagara taisira. Takaisira kota system nokuti takati madzimai haana kuwanda muparlament. Takaisa kota system because takati toda kuti kana iripo tigadzirire kuti mamwe madzimai agozokwanisa kuti akwanise kupinda mupolitics, nokuti tiri kuzviona kuti vakakwikidzana nevarume nemamiriro azvakaita izvino haite hazvishandi.
Mutevedzeri wemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe vaudzira Studio 7 kuti vanotsigirawo nyaya iyi, vachiti mapato akasiyana-siyana munyika anofanirwa kuve nechiga chekuve nenhengo dzechikadzi dzakaenzana nenhengo dzechirume pakukwikwidza kuvevamiriri veparamende kana makanzura.
Tinoda kuti madzimaiwo akawanda apinde muparlament, asi hazvitangiri kuparlament, kazvinotangira mapolitical parties. Tinofanirwa kuona kuti mastructures edu ese kubvira kustanding committee kuenda kunational executive, kumaprovinces, kumadistricts, kumawards, kumabranches, ese anofanirwa kuona kuti kune madzimai 50% nevarume 50%. Zvikadaro kana takuenda kunosarudza macandidates kuti tuda kuti pa 210 maconstituents mapolitical parties anofanirwa kuti 105 ngavaite madzimai. Nekutoti hatisi mupolitics nekuti tuda power, tiri mupolitics nekuti tuda kuti upenyu hwevanhu huchinje.
Mukuru mukuru weWOPIS amaita ndiwe Ngwenya vanoti vanhukadzi vakawanda ndivo vanochengeta mhuri uye ndivo vanosangana nematambudziko akawanda pakuita izvi, nekudaro zvakakosha kuti vapinde muzvinzvimbo zveutungamiri. Kusarudzwa kwevamiriri veparamende vechidzimai kuchishandiswa nzira yeproportional representation kwakatanga pasarudzo dzemuna 2013 uye kunotarisirwa kupera mugore ra2023. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mumiri wenyika ya America muZimbabwe va Harry K. Thomas Jr. vanoti America yakazvipira kubatsira Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakachena gore rinouya uyewo pave nekuchinjana kwemasimba zvisina mhirizhonga sezvakaitika kunyika kwavo mwedzi wapfuura. Apo mutungamiri mutsva weAmerica vaDonald Trump vakatambidzwa masimba murunyararo navaBarack Obama. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pagungano rekupemberera kugadzwa kwavaTrump semutungamiri wenyika raitwa muHarare nhasi, vaThomas vati masimba agara achitambidzanwa murunyararo munyika yavo uye vanodawo kuti Zimbabwe itevedzere gwara iri. VaThomas vati vanhu vemuZimbabwe vanofanira kupiwa mukana wekutsvaga mutungamiri wavanoda pachena musarudzo dzakachena dzisina mhirizhonga. Vati vanhu vese nemasangano akasiyana-siyana pamwe nemapazi ehurumende ane chekuita mukuona kuti nyika yaita sarudzo dzakachena. Vati America ichatsigira vese vachange vachitevera donzvo iri. VaThomas vati vanoziva kuti patove neurongwa hwekuda kukonzera mhirizhonga musarudzo uye America haisi kuzobvuma kuti izvi zviitike. Vashorawo mhirizhonga yakaitika musarudzo dzichangobva kuitwa kuBikita West vachiti handiwo maitirwo anoitwa sarudzo pasi rese.
Violence and intimidation cannot be tolerated, nor can attempts
mhirizhonga nekushungurudza vanhu hazvibvumidzwe uye vanhu vese ngavapiwe mukana wekuvhota zvisinei kuti vanogara kunze kwenyika. Tinoziva kuti patove neurongwa hwekuda kuvhiringa sarudzo dzegore rinouya uye izvi hazvifaniri kurekwa zvichiitika.
Vati America inoda kuona Zimbabwe ichibudirira, vanhu vachigara vachifara vaine mabasa pamwe nekugara zvakanaka. Panyaya yemutemo wakadzikwa navaTrump uyo unorambidza zvizvarwa zvedzimwe nyika nomwe kupinda muAmerica, vaThomas vati havana zvakanyanya zvavangataura sezvo vakamirira kunzwa kubva kuhurumende yavo kuWashington DC.
Our land will continue to benefit from immigrants. I am married to a green card holder.
Ticharamba tichibatsirikana nevanhu vanobva kune dzimwe nyika. Ini mudzimai wangu ane green card. Pavana vangu vatatu vaviri vacho vane ma green card. Vanoda America uyewo vanonzwisisa sezva ndinoita kunetsa kwenyaya dzevanhu vanobva kune dzimwe nyika.
Vaenderera mberi vachiti America inobatsirikana zvikuru kubva kuzvizvarwa zvedzimwe nyika uyewo zvizvarwa zvedzimwe nyika ndizvo zvakatanga makambani makuru pasi rese akaita seeBay, Google, Instagram, Tesla, Uber neVenmo. Mumwe vanhu vakatanga Venmo, Ikram Magdon Ishmael, akabva kunyika yeZimbabwe. Nyaya yekurambidza zvizvarwa zvekune dzimwe nyika dzakaita seLibya, Sudan neSomalia inyaya yakonzeresa mutauro pasi rese. Asi vamwe vakaita savaColin Joe vanoti havana chavanoona chakaipa pane zviri kuitwa navaTrump sezvo vari kuita zvavaivimbisa apo vaitsvaga rutsigiro.
Mutungamiri wavaTrump inini handina chichemo nahwo, ndinoona kuti zvavari kuita ndizvo zvavaivimbisa panguva yavaikumbira kuvanhu kuti vavaite mutungamiri wenyika. Saka vanhu vakavasarudza ndo zvavaida kuti vaite, zvichireva kuti zvava kuita ndo zvokudiwa nenguva nevanhu veAmerica panguva inoi kuti vachaita.
VaTrump vakakunda amai Hillary Clinton musarudzo dzakaitwa munambudzi gore rapfuura kuita mutungamiri wechimakumi mana neshanu weAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Sangano re-Election Resource Center kana kuti ERC rikurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti ichitanga kudzidzisa vanhu nezvekunyoresa patsva kuti vave mugwaro revavhoti idzva ririkugadzirwa. Izvi zvinotevera mashoko asachigari wekomishen iyi amai Rita Makarao ekuti vanhu vachatanga kunyoreswa muna kubvumbi kusvika muna mbudzi, sarudzo dzichizoitwa pakati pegore rinouya. Mumashoko kuvatori venhau, ERC yati hurumende inofanira kupa ZEC mari kuti ikwanise kuita mabasa avo nenguva sezviri mubumbiro remitemo. Sangano iri rakuridzirawo hurumende nedare reparamende kuti vavandudze mitemo yose yesarudzo kutienderane nebumbiro remitemo. Asi ERC yatendawo ZEC nekujekesa gwara rezvaichaita kusvika sarudzo dza2018 dzaitwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weERC vatawanda Chimini tikavabvunza nezvekukosha kwekuita sarudzo dzakachena munyika.
sarudzo dzakachena dzakanakira zvinhu zvakati wandei. Chekutanga sarudzo dzakachena kuzvava kwamunoita dzinoita kuti varizhinji rweZimbabwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinge zvichipuwa mukana wakaenzana kuti vange vachipindirawo panyaya dzekuti vachavatonga ndivanani. Zvinhu zviri muconstitution yedu yekuti munhu wese ane kodzero yekuti ange achivhota.
Muri kukurudzirawo kuti vari kunze nevamwe vari mumajeri nevari muzvipatara vavhote, asi ka hurumende inoti zvinonetsa uye haina mari zvikuru takatarisa vari kunze ava kuti vange vachivhota.
Inonzi diaspora voting itorimo muZimbabwe. Maambasada edu nevanoshandira maembasi yedu vari kunze kwenyika vari kupuhwa mukana iwo wekuvhota. Saka hationi chinhu chinonetsa pakuti right to vote iyo inge ichipuhwa kune munhu wese, nekuti munhu wese zvisinei kuti akakupa basa ndiani uri muZimbabwe. Hazvisinei kuti uri kugara kupi uri muZimbabwe. Saka kurudziro yedu ndeyekuti dzeki ngaidzokorodze ipapo tive convinced kuti vaakuitora nhano dzipi dzekuti munhu wese sezvakataurwa nebumbiro izva apuhwa mukana yekuvhota zvisinei kuti ari kugara kupi. As long as ari muZimbabwe aine makore 18 munhu wese ngaapuhwe mukana yekuvhota. Iyewo zotiwo aiwa inini handisi kuda hangu, bati mukana iwowo wapuhwa.
Pane rimwe dambudziko riri kunetsawo apa rekuya kwemishina yacho iyi, haisi yaakunonoka here ichitarisa kuti sarudzo dzinenge dzaswebera?
Sekuudzwa kwataita mishina iyi procurement yacho kuda kuitenga zvinenge zviri kuti fambei mbijana. Tinoziva kuti tendering process zvekuda kuongorora kuti vanhu varatidza kuti vanokwanisa kutipa mishini iyoyo zvaitwa. And vanhu zeki iri kutaura sezvinonzi vanenge vabata makambani matatu avachada kuti vazotiratidzira kuti vanogona here basa iroro. Nguva iri kuramba ichiita shoma, nekuti sekuziva kwenyu zviri kunzi sarudzo dzingangova muna July gore rinotevera.
Mukuru weElection Resource Center vatawanda Chimini vari parunare muHarare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Dare resenate remuAmerica rinotarisirwa kuvhota nhasi kuti rotambira here kana kuti kwete kudomwa kwava Rex Tillerson segurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika. Chiitiko ichi chiri kuuya panguva iyo kudyidzana pakati penhengo dzeDemocratic Party nedzeRepublican Party kwakadzikira nekuda kwemitemo yemutungamiri wenyika vaDonald Trump wekurambidza vanhu vanobva kune dzimwe nyika zvikuru dzechiMuslim kupinda muAmerica.
Gungano reAfrican Union riri kuenda mberi neurongwa hwarinoti nzira yekubuda nayo kubva mudare repasi rose reInternational Criminal Court, danho rinogona kushandura nyaya dzerunyararo kugadzikana pamwe nemitemo muAfrica.
Nasi muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, tiri kutarisa nezvekuumbwa kwemapato ezvematongerwo enyika nevari kunze ava. Mumwedzi mishoma yadarika, kune mapato matatu akaumbwa anoti United Democratic Front kana kuti UDF inotungamirwa navaSilence Chihuri vari kuUnited Kingdom, kotiwo Build Zimbabwe inotungamirwa naDr. Noah Manyika vari kuNorth Carolina muno muAmerica, kuchizotiwo Zimbabwe Partnership for Prosperity kana kuti ZIP inotungamirwa naDr. Blessing Kasiyamuru vari kuSouth Africa, pamwe nerimwe idzva riri kutarisirwa kuparurwa mwedzi uno rinonzi Young African Democrats, rinonzi richange richitungamirwa navamako machona vari kuSouth Africa.
Mamwe mapato aya anonzi akatonyoreswa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC uye achange achikwikwidza musarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rinouya. Vamwe vari kutambira kuwanda kwemapato uku vachiti ndo mucherechedzo wegutsa ruzhinji munyika. Asi vamwe ndo vari kushora vachiti mbevazhinji hadzina mashe, sezvo kuwanda kwemapato anopikisa kuchaita kuti jira riri kuda kufukwa nemapato aya riite duku, zvichaita kuti here gomisire rabvaruka. Mapato ezvematongerwo enyika anopikisa anonzi ave kusvika kumakumi mashanu nemana, ose achitarisirwa kurwisana nezanu PF musarudzo. Mamwe mapato aya ari kuedza kuita nhaurirano dzekuumba mubatanidzwa, asi mibatanidzwa yacho iri kutowanda panzvimbo yekuti pange paine bato rimwe chete. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata Dr. Manyika kuti tinzwe pamusoro pebato ravo uye zvavanovimbisa vana veZimbabwe zvakasiyana nemamwe mapato aripo kare.
Yeah, bato redu rinonzi Build Zimbabwe Alliance, and taka register bato redu muna October gorapura pane zvatachita edu ichinyararire. Asi chikonzero cheku register bato redu hachisi kuti tingowanza mapato ayo. Asi chatoda kuita ndechekuti vanhu tikwanise kunangana nenyaya yekuti tinogona here kuita yatinoti leadership renewal kubva pamusoro kusvika kuzasi, kubva kuexecutive kwana president uku kuma members of parliament kuma councillors and so on, because that is really what our country needs. We need new leadership munyika medu. Saka program yedu isi yatainonyanya kufocusa on kubato redu ndeyeku yekutrain ama leaders, identify, train my leaders, my MPs, vachada kuita ma MPs, vachada kuita ma councillors, kuitira kuti tisazove zvakare nema leaders aya tinoti haasikuziva zvaari kuita, asi ma leaders anenge ari prepared kuti vadeliver zvinhu zvavanenge vapromisa.
Vamwe vari kuti muri kuumba bato idzva panguva yekunge mapato anopikisa ari munyika ari kuedza kuumba mubatanidzwa wokuumba bato rimwe chete richakwikwidzana nezano PF, madii kungopindawo mubatanidzwa imomo?
Ndokutopinda kwacho mubatanidzwa wacho naiwoyo, nokuti pane vanhu vatinomiririra isusu vanofanira kunge vachipindwa muutungamiri. Nyaya iriko kumusha kwedu yezvino ndeyekuti muchangunyangwe mapato ariko yezvino, kuti avo vamwe vanhu vanga vasiri kufarira zvematongerwo enyika nemhake yemaitirwa azvo vapinde zvakaoma. Nekuti unoona kuti kusarudzwa kwevanhu mumapato umu unosvika wabvunzwa nzanzi wanga uri mubato rino iri kwemakore mangani, hazvinei nekuti unogona basa rako here, aiwo asi wanga uri mubato rino iri kwemakore mangani. Asi ukatarisa dambudziko ririko kumunyika kwedu yezvino, ukatarisa iye zvino mvura yanga ichinaya izvozvizvi ndandiri muZimbabwe izvozvizvi, uchiona kuti mvura inonaya hauchafambiki nzira dzangu venzizi. Nemhaka yekuti vanhu vatinawo vanenge vachinzi makanzelazi vanenge vasingazivi zvavari kuita, nekuti vanenge vakangopinzwa nemhaka yekuti vanhu vemusangano. Zvino nyaya iyoyo inofanira kupera. Saka isusu zvatinoda kuita ndezvekuti ngatichichinjai masarudzirwo evatungamiriri, ende isusu we are open kuti taure nemamapato kuti aiwa izvi ndo zvatinofanira kuita ecoalition around, kuti tiite make sure kuti tine the right leadership in place.
Muchapinda here musarudzo dziri kuitwa gore rinoya, Dr. Manyika?
Muchireva inini here kana kuti
bato renyu?
Bato redu izvozvizvi tiri mushishi chaiyo chaiyo yekutraina, zvandaitaura zvekuti kutraina vanhu vachamirira maconstituents akasiyana-siyana. Nemhaka yekuti munoziva nyaya iyi iye zvino hama yangu haisiri nyaya yekuti kutsvaga kuda zvinzvimbo kana kuti kutsvaga kuda simba, asi kuti toita sei kuti nyika yedu ivakiwe, uyezve kuti pane platform here vamwe anavo vanga vachiona kuti zvinhu zvepolitics izvi kunongoda mati vanhu ndezvechitsotsi and so on. Saka vanga vasuduruka manje. Kana ukasuduruka vanhu vakadaro, vanhu vanopinda muzvinzvimbo vanhu vanenge vasingavimbiki. Saka isusu chatinoda kuita ndechekuti pave neinstrument yekuti vanhu vatinoziva kuti vanoda kugadzira nyika yavo, vanoda kushandura zvinhu, vakwanisewo kupinda. Ndiwo chete machishanduriro atingaite nyika yedu.
Vanga vari mutungamiri webato idzva reBuild Zimbabwe Alliance, Dr. Noah Manyika, vari parunare kuCharlotte kuNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7.
Nepfenyuro yeVoice of America yasvitsa makore makumi manomwe nemashanu nhasi ichitepfenyura pasi rose. VOA inotepfenyura nemitauro inosvika makumi mana neshanu. Mukuru weVOA amai Amanda Bennett vanoti vanofara kuti VOA iri kuramba ichiita basa rayakavimbisa rekuudza vanhu zviri kuitika pasi rose.
75 years ago this year, Voice of America made its first broadcast. Today, we broadcast.
Nasi tiri kutefenyura mimitauro makumi mana neshanu pasi rose. Tinotefenyura pose patinokwanisa kuitira kuti vanhu vawane nhau nemashoko. Tinoshandisa radio, television, dande mutande, nare mbozha, uye zvimwe zvikwaniso zvikavepo tichazvishandisa mukutefenyura. Tinotefenyura nhau dzechokwadi dzisina kwadzakarerekera.
Kunyanga hazvo dzimwe nhengo dzebato riri kutonga rezanupf dzichishora nepfenyuro iyi dzichiti inoshandiswa nehurumende dzekunze, vamwe mubato iri vanotaura panepfenyuro iyi. Mutungamiri wesangano reZimbabwe National Editors Forum, Vanjabulo Ncube, vanoti nepfenyuro dzakadai seVOA dzakanaka sezvo dzichitepfenyura nhau dzechokwadi kune veruzhinji, kunyanya vekumaruwa. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavlas Mhlanganya weyewe Studio 7 pamusoro penyaya iyi.
VOA iri kutipetsera kuZimbabwe because iri kutipa alternative voice. Because anoziva kuti tinorelaya neZBC. ZBC yacho iri kutarisira one party chete. So VOA inotipa chance yekuti amwe maparties awane mukana wekutaura.
Zvii zvamunotarisira kubva kunhepfenyuro dzakadai seVoice of America?
Tinotarisira kuti VOA ikwanise kusvika everywhere kuZimbabwe kuti vanhu vawane information yakanaka. Especially tatarisira maelections. Because the information kuZimbabwe haifambi. Kune nzvimbo dzisingasviki network yeZBC, even my phone. But VOA inosvika kwese kwese nekuBing. So tikashaya VOA, vanhu vanogona kunetsekana kuwana information kana takuenda kumaelections.
Asika tinoona hurumende ichishoropodza nepfenyuro dzinotefenyura dziri kunze kwenyika, vachiti ivo vanenge vari kushandiswa nehurumende dzekunze kwenyika. Munoona sei ipapapa?
Vanhu vasingahwisisi because kana vanhu vasina information, development yacho inobva kupi? Development inobva from sharing information kana chipana information. Ikashaya information, development inoshaya. So VOA not specific about kiwane development kuZimbabwe. Izvezvi kune maflag takudependa necitizen journalism because vana ZBC vacho havakwanisi kusvika kumuzingwane. Kumuzingwane kune maflags izvezvi. Hatisati tazoona paZBC, tuzvinzwa paVOA, tuzvinzwa pasocial media.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe National Editors Forum, Vanjabulo Ncube, vachitaura naMavlas Mhlanganya weStudio 7 vari muHarare.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chedu. Pindai mudariro chatinopiwa nachioniso Jani.
Tinokukwazisai vateereri pachirongwa chedu. Pindai mudariro chatinotaura nevechidiki. Ini ndini Chioneso Jani. Nhasi muchirongwa chedu tine muimbi mukoma Brian Kadengu anoimba zverudo. Wakadi hako mukoma Brian?
Tiripo. Makadi zvinyimwi, munofara here?
Aiwa, tiri kufara. Chii chaungatiudze pamusoro pedambo refu nyaya dzerudo?
Nyaya dzerudo handirange iri damba refu rangu rekutanga iroro, then nhasi ndoratichiri kungoedza kuti tipushe.
Haunondinyemwerera ndinonzwa manyukunyuku, handidi kugara ndisinewe, baby huya petko.
Chii chamakatigadzira musi waFriday?
Muna February musi wa3 inova Friday yatakatarisa hi ndichindoita show yangu kutanga. Kunenge kuchiita iko kupinda $10 and muna achibhadhara $10 kupinda obva wawana CD remahara renyaya dzerudo album rese inenge riripo ipapapo, tichipanana rudo mukuteerera makitare.
Wakatanga sei kuimba dziyo dzerudo?
Ndakakurira kuchinoi. Ndakakura ndikisana mbuya wangu nasekuru wangu. So ana sisi nehanzvadzi dzamai vaienda kusabata. Munoziva kuti kusabata kunoita saizvezvo. Ini nezvemhanzi zvakatangodanana.
Chii chaungade kuudza wechidiki wakateerera pamusoro penyaya dzerudo?
Chandingatange kutaura ndechekuti nyaya dzerudo haisi.
Aiwa, tinotenda chioniso vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm tiri kutarisa nyaya yekuumbwa kuri kuitwa mapato ezvematongerwo enyika, zvikuru nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Pastor Ivan Mawarire vanosungwa pavasvika panhandare yendege muHarare nhasi.
Sangano reElection Resource Center rokurudzira zeki kuti itange kudzidzisa vanhu nezvekuvhota. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina ndungamiri Nkomo munhau dzechindebele.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibele mhlazi inye ngenyanga ka February 2017 ngutungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
ngabanye bevota ama youth engavoti futhi ukuthi ama youth awala okokutsho kwezombusasho so esizama ukukwenza ukuthi sifundise ama youth ukuthi ukuvota kuqhakathekile sibafundise lokuthi bavotani kanjani njengoba sokulama systems amasha okuvota and then siba mobilize ukuthi labo bavote in large numbers
abasakhulayo basungula umkhankaso wokufinyelela abanye babo elizweni lonke jikelele bebafundisa ngokuqhakatheka kokuvota uhlelo lwe umkhankaso owe hashtag Leave No Youth Behind 2018 campaign.
I-proportional representation kumele ukuthi uqhubekele phambili. Njalo ngithanda ukuthi ngithi ama-political parties yibo kumele beqale emaphathini abo.
Amalunga edalele parliamente aseqalile umkhankaso wokwengezelela isilinganiso sabesifazana abangena kwezombusazwe ngenjongo yokuthi babe khona abaningi babo edalele parliamente. Okhokela umkhankaso we-hashtag this flag umfundisi Ivan Mawarire ubotshwe ngamapholisa eHarare namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Okhokhela umkhankaso we-hashtag this flag njalo engumfundisi umnumzana Ivan Mawarire ubotshiwe ngamapholisa eHarare ekuphendukeni kwakhe evela eMelika namuhla. Igqwetha lakhe umnumzana Harrison Komo uthi uMawarire ubotshwe esanda kwehla endizamtshineni egcekeni leHarare International Airport. Isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charambalaye ukufakazile ukuthi ngempela uMawarire ubotshiwe. Kodwa akukacaci kuhle ukuthi wetheswa cala bani. UMawarire wabotshwa nyakenye phezu komkhankaso wakhe we-hashtag this flag. Wetheswa icala lokuqoqa umvukela kodwa lalahlwa ngumthethwandaba lelo cala. Wasuka ke lapho waza ngapha eMelika lapho abesehlale khona okwenyanga eziyisithupha. Sokusungulwe umkhankaso okufinyelela abasakhulayo elizweni lonke jikelele bekhuthazwa ngokuqakatheka kokuvota owe hashtag Leave No Youth Behind 2018 campaign. Kubika intathelisindaba yethu uMavis Gama.
Emkhosini wokuphawula lumkhankaso ngokusemthethweni owenzelwe Christa Oasis izolo ntambama, abameli babasakhulayo laba ezigabeni zonke zelizwe bethi awubandlululi muntu lomkhankaso. Unkosazana Thando Gwinji ngosakhulayo oyisiphathamandla senhlanganiso ye-Youth for Innovation Trust kobulawayo ungomunye njalo wabakukomidi ebona ngezokuhanjiswa kwenhlelo kulomkhankaso we-hashtag Leave No Youth Behind 2018 campaign edolobheni lelo.
Yikuhlangana kwamakhanda kwama-youth avela kuwonke ama-sites elizwe. Sihlangana sihlanganele ukuthi ama-youth ahleli awavoti and i-future yabo iyadetekthelwa. Baba detekthela ukuthi nxa kuvotwa lapha nxa abanye bevota ama youth engavoti kutsho ukuthi ama youth awala okokutsho kwezombusashwe so esizama ukukwenza ukuthi sifundise ama youth ukuthi ukuvota kuqhakathekile sibafundise lokuthi bavotani kanjani njengoba sokulama systems amasha okuvota and then siba mobilize ukuthi labo bavote in large numbers.
Unkosazana sichasisile Ndlovu isiphatha amandla senhlanganiso ye Community Youth Development Trust emela ontanga eGwanda esigabeni seMathebeleland South yena ke ulandisa phezu kokuqhutshwa kwalomkhankaso
esikufunayo njengabantu abatsha ukuthi ilizwi labo lezifiso zabo zibe represented kuwo wonke ama sectors empilo njalo sikhangelele ukuthi nxa bengahamba bevota njalo bevotelwe izidingekalo zabo zizamelwa endaweni zonke nje jikelele zikahulumeni
ethi akekho ozochiwa ngaphandle lapho kuqhutshwa lomkhankaso enikeza umzekeliso kwenhlanganiso ayisebenzelayo athi ivele igxile emaphandleni.
Siyinhlanganiso e-community based eyaqaliswa endaweni ekhohlakeleyo enjengeGwanda. Into esiyenzayo ukuthi ama-members ethu ibona labo abasemaphandleni and ibona abantu abasemaphandleni sabenza baforma amaqembu esibabiza sithi ngama-community youth advocates.
Bengasoke bavuma ukusetshenziswa ngabavele besezikhundleni emabandleni ezombusazwe njengalokho okuhlezi kusenzakala njalo bengasoze bavumela abadala bebathathela lumkhankaso.
Abadala ngaze bethini abazazi inhlupho esihlangana lazo siyi-youth njalo sesibabonile sibavotele phambilini sabafaka ezikhundleni kodwa nxa sebefike eParliament abasimeli.
Okusekelwe ngufidelis jima wewange Human Rights Youth Forum esigabeni seMathebeleland North ongomunye njalo wabakukomiti ebona ngezokuhlelwa kwenhlelo kulomkhankaso we hashtag Leave No Youth Behind 2018 campaign.
I-campaign lei i-campaign e-includa ama-provinces onke, i-campaign eza-includa ama-wards onke, eza-includa ama-districts onke awe Zimbabwe. So ichiyene lamanye ukuthi i-campaign yakhona yayiyenzwa kuma big towns like Harare, big towns like Bulawayo, bengangeni phansi kwamanye ama-districts anjengeWange, anjengeBinga.
Uthi abasakhulayo njengaye sebediniwe ngokube lokhu besetshenziswa ngabantu abathi sebengene ezikhundleni babakhohlwe befuna labo ukutholiswa izikhundla zobukhokheli.
Thina esifuna ukubona ukuthi kube le quota system in terms of i-representation. Asifuni ukuthi ontanga bebe ngabantu abanika utshwala, abanika imbanje, bebetsha abantu. Sifuna ukuthi bona labo be-aspire ukuthi bebe ngama-candidates. Sifuna ama-youth ukuthi engaparticipate endabeni ezobudlwangudlwangu. I-constitution yeZimbabwe, i-section 20, ikhuluma ukuthi ontanga should be involved kuma-national processes. So i-departure point yiyona leyana i-section 20 e-constitution.
Abasakhulayo laba bathi inhloso yabo ngeyokufinyelela ontanga abangaba yizigidi ezimbili. Lumkhankaso ukuze uthiwe uphumelele kungakayiwa kukhetho luka-2018. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Amalunga edale leParliamente aseqale umkhankaso okwengezelela isilinganiso sabesifazana abangena kwezombusazwe okulakho ukukhokelela ekuthini inani labo edale leParliamente lande. Kubika uNompumelelo Moyo.
Lamhlanje kobulawayo inhlanganiso eqhuba ucwaningo ngendaba ezimbalwa Air Research and Advocacy Unit iRAU yethule impumela yocwaningo olulesihloko esithi Participation but No Voice, Parliamentary Report on the Women's Quota System in Zimbabwe eveze ukuba yebo bakhona edale abesifazana kodwa kuyize ngoba ukuba khona kwabo akudalanga umahluko njalo kwenziwa ukuzama ukuthulisa umkhankaso wabesifazana ekungeneni kwezombusazwe. Ucwaningo lolu luveze ukuba uhlelo lweproportional representation lwadala inzondano phakathi kwamalunga edale njalo alucacanga ukuba bazasebenza njani lwaphinda lwehlisa inani labesifazana abangena kukhetho. Abikwa ekhanyelelwa phansi amalunga akhethwa ngaleyo ndlela ebizwa ngamagama abalisa okadoma kumbe ubhakhosi, kodwa akwenziwa kumalunga esenethi lawo angena edale ngendlela efanayo. Abesifazana abasuka kumabandla wonke ezombusazwe eZimbabwe avumelene ukuba kumele kube lenguquko ecacileyo kuqalela kumabandla ezombuso kusiya edale, beveza obala inani labesifazana okumele bangene kwezombusazwe. Umsekeli kamkhokheli we-MDCT unkosikazi Thokozani Khuphe uthi isisekelo sebandla lakhe siyakhuluma ngobukhokheli babesifazana, kodwa asicaci kunani labo okumele kube yingxenye kuzo zonke izikhundla kusukela emabandleni kusiya edale lephalamende. Izihlalo ezilikhulu lanhlanu zincintiswe ngabesifazana.
I-proportional representation kumele ukuthi iqhubekele phambili. Njalo ngithanda ukuthi ngithi ama-political parties yibo kumele beqale emaphathini abo ukubona ukuthi omama bakhona. Siqalisela ku-standing committee njengangakithi, sibuye ku-national executive, sibuye ku-province, sibuye kuma-district, sibuye kuma-wards, sibuye kuma-branches. Kumele ukuthi omama babe yi-50-50 labo baba.
Ilunga ledale lephalamende ezansi emandebeleni eMzingwane owe-MDC unkosikazi Priscilla Mushonga uthi abesifazana bakhankasela ukuguqulwa kwezimiso zokhetho ezizakhokhela ukuba inani labesifazana likhuphuke ukuze kube yingxenye yabesilisa labesifazana edale, ngoba uhlelo lwe-PR luyagcina ngo-2023, ngakho kumele luqhubeke ngoba inani labesifazana alikafiki kungxenye yamalunga edale.
Ukuthi kumele sithi nxa sikhuluma ngento yokuthi ama-electoral reforms, kaningi ningabantu bengizwa ama-electoral reforms umuntu ahlathi yinto ye-opposition le, yinto yabuthwangirayo, yinto yabomjulu, yibo abakhuluma into yenera. Ayinani lezinto zokuthi yinto enera ngento yokuthi nxa singatshintshanga lo mthetho okhona, omama soze bakwanise ukuthi bangene. Siyakwazi ukuthi umthetho unalowo we-60 women uyaphela ngo-2023. So kumele sizibuze ukuthi simele siyenzeni ukwenzela ukuthi siyenze ukuthi omama babe khona.
Elinye ilunga ledale lephalamende unkosikazi Dambudzani Mohadi oyebandla lezanu PF laye uvumelane nomhlonishwa uMakhuphe loMushonga ethi inguquko yabesifazana abangena kwezombusazwe kumele iqale emabandleni, ethi lebandla lakhe liyasilela ekusebenzelaneni labesifazana uma sekusiya ezikhundleni zombusazwe eziphezulu.
Ukuthi khona inani labomama lize lengezelele ephalamende, kumele sibe lemthetho ovela kumabandla ethu so that i-constitution yelizwe it's amended sokuvela ngaphi ebantwini ukuthi khona sifuna ukuthi khona se-achieve 50-50.
IZimbabwe isifike esibangeni esiphezulu kulungiselelwa ukhetho luka-2018, kodwa udaba lwamalunga ephalamende lwabesifazana akukhulunywa ngalo, njalo lwaphiwa iminyaka elichumi qha ukuba lube khona, kodwa iningi labesifazana lithi akucaci. Njalo isisekelo sombuso kumele siguqulwe kunye lesamabandla ezombusazwe kube yingxenye ecacileyo elotshwe kusisekelo, hashi ukuthi lumkhankaso ufike emaphethelweni ngo-2023. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube lithi lanxa kulembiko ethi kulezinye iziphathamandla ze-MDCT eziphikisana lemizamo yokumanyanisa amabandla omabili belingakaziswa ngokusemthethweni ngalokho yi-MDCT. Sixoxelwa umsekeli wesikhulumeli se-MDC kaNcube, umnumzana Mbuso Siso.
Kukhona ekuwahuha elinjalo lokuthi ama-MDC thina bafuna ukubambana lathi. Hathi ubukhokheli be-MDCT kodwa iningi engikuzwayo la mina ngilaqiniso lakho kodwa engikuzwayo ukuthi ama-honorable members awe-MDCT iningi labo ngabafuni ukuthi babambane lathi mhlawumbe besesaba ukuthi kusiwa ekhethweni kumbe mhlawumbe sihlangana i-MDC le-MDCT kuza kuba nokwabelwana kwezigaba lezo okungaba ingxenye yesivumelwano sokuthi njengoba sesibambana ubani uza kuma lapha uzibani uza kuma ngapha. Mina engibonayo ukuthi amalunga awe-House of Assembly awe-MDCT iningi labo yibo abesabayo ukuthi kusiwa kukhetho luka-2018 abanye bakhona bangagcina bengasela izihlalo zabo lezi kade belazo. Ikanti-ke okukhulu okumele sikukhangelele kakhulu kasikhangeleli individual ukuthi umuntu ayekuba ngu-MP kodwa sikhangelela ukuthi sikhulule abantwana bezimbabwe.
Zona sezaqalisa yini inkulumo phakathi kwebandla lenu le-MDCT?
Yebo, inkulumo sezaqalisa. Siye ku-National Council lapha engilunga khona esihambileyo sayavumisa abe-standing committee ukubana baqhubeke ngalezo nkulumo ze-coalition.
Umnumzana Mbuso Siso ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Siphinde saxoxa lomsekeli wesikhulumeli se-MDCT unkosazana Tabita Khumalo ukuze sizwe okumi khona ibandla lakhe ngalolu daba.
Thina njengebandla le-MDC ekhokhelwa ngobaba uTsvangirai kabakahlali phansi namanye amabandla aphikisayo ukuthi sikhulume ngendaba yani yokubambana kwenzele ukuthi sikhiphe umgazi. Yebo naye kumele sibambane sonke njengamabandla. So thina esikwenzayo ubaba uTsvangirai ubhoda ngeZimbabwe yonke exoxisana noZulu ukuthi uZulu amazise ukuthi yena uthini ngodaba lokuthi sibambane, njalo sibambane lobani and ubani lo sibambana naye kumele sidingeni kuye ukwenzela ukuthi sinqobe kukhetho lika-2018. So abantu abahamba bekhuluma besithi usethumele uHoshman hayi abakahlali phansi ukuthi bahluze ngoba sisaqala sizwe umbono kaZulu.
Ngezinye indlela ayiqondanga ibiko yokuthi bakhona kubandla lenu iziphathamandla eziphikisa umbono wokumanyana le-MDC kaNcube.
Nxa kuwukuthi bakhona ebandleni lethu abangafundisa imanyane lobaba uNcube kabakaphumeli egcekeni kutho ukuthi ingxoxo lezi bazikhuluma ngasese. Manje ingxoxo elixoxayo licatshile kazibhadali ngoba thinakathesi sifuna ukuzwa umbono kaZulu. Asingeke salandela ukulihlekanyana kwabantu abangafuniyo ukuthi sikhiphe lo hulumende osekulela uZulu ngoba bona kukhona abakutholayo kumbe asikwazi. Kodwa thina esilakho akula muntu oseke wabuya wasitshela ukuthi yena bona kumbe yena akafuni ukuthi kube lokubambana lebandla likababa uNcube. Okukhona ukuthi ubaba uTsvangirai usadingisisa kuZulu uthi yena uZulu uthini ngendaba yokubambana njalo kubanjwana njani.
Unkosazana Tabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT. Ku-Livetalk namhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe isixoxa ngokubunjwa kwamabandla ezombusazwe amaninginengi yizizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni atshiyeneyo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela Uxolo sihlobo zami ngihitshwe ngamathe. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Idale lesenethi lemelika likhangelelwe ukuvota lamhlanje lisekela ukukhethwa kukamnumzana Rex Tillerson ukuthi athathe isikhundla sokuba ngunobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe. UTillerson obengumqondisi wenkampani yamafutha ezimota i-Exxon Mobil Corporation ungena kulesi sikhundla kule ndaba ezithile ezigoqela impi yomdeni kwele Syria, udaba lwezikhali ze-nuclear kwele North Korea lezinye. Umanyano wamazwe we-Awe African Union uthi useqinisa inyathelo lawo lokuphuma ukuba lilunga lomthethwandaba wamazwe omhlaba owe-International Criminal Court. Okulinyathelo elingadala ubunzima ekulondolozeni ukuthula elizweni emhlabeni jikelele. Lamhlanje inhlanganiso yezindaba eVoice of America inanza iminyaka engamajumi ayisikhombisa lanhlanu isakaza ngendimi ezichiyeneyo emazweni womhlaba achiyeneyo. Umsakazo weStudio 7 ekunanzeni leli langa ukwethulela umbiko oqakathekileyo oyethulwe ngunkosikazi Amanda Bennett, umqondisi weVoice of America.
75 years ago this year, Voice of America made its first broadcast. Today, we broadcast in over 45...
Eminyakeni engamashumi ayisikhombisa lanhlanu edluleyo, inhlanganiso yethu yezindaba iye Voice of America yaqala ukusakaza emazweni alihlekana womhlaba. Kodwa ke lamhlanje sesisakaza ngendimi ezingamashumi amane lanhlanu 45 emhlabeni jikelele. Sisakaza ngendlela ezijiyeneyo emsakazweni we-radio, kumabonakude we-television, enkundleni zebulenjini ezehlukeneyo ezigoqela ezokuzilibazisa ezifana le-Facebook, i-Twitter lezinye. Inhloso yethu igxile ekwethuleleni uzulu emhlabeni jikelele indaba ezimqotho, ezingasekeli icele, ezingephuli umthetho, ezihlonipha ilungelo loluntu, kanye lokwethula ulwazi oluqakathekileyo kulabo abangenelisi ukulufinyelela lula emazweni abo. Sizimisele njalo ukulinikeza indaba eziliqiniso njalo ezingathathi hlangothi, kanye lokuxazulula lokulandisa udaba lwemelika kuxoxisanwa ngendaba eziphathelane lezenotho, ezombusazwe, ezamalungelo oluntu, ezemfundo, ezempilakahle, ezabadabuka kwamanye amazwe abazophila emelika lezinye. Mina-ke ngiqale umsebenzi wokuba yintatheli zindaba eminyakeni edlula engamashumi amahlanu edluleyo. Lamhlanje sengisebenzela iVoice of America, ngibheka emuva ngikhangela ukuthi kuyini okwangenza ngikhethe ukuba yintatheli zindaba. Usebenzela inhlanganiso le enothe ngengcwethi ezicazulula udaba lwemelika, zilinikeza indaba ezingathathi hlangothi eziphuma emhlabeni jikelele. Kuyisibusiso yimi. Ngiyajabula ukuba ngomunye wabasebenzela inhlanganiso elohlonze kangaka enjenge-Voice of America. Ngalesi sikhathi sijabulela ukufikisa kwayo iminyaka engamashumi ayisikhombisa lanhlanu 75 isakaza. Ngilethemba lokuthi sizoqhubeka sisebenza okweminye iminyaka engamashumi ayisikhombisa lanhlanu elandelayo ngandlela yinye.
Amazwi kankosikazi Amanda Bennett, umqondisi womsakazo we-Voice of America. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende wemelika.
Indizamchina eziphapha zingelamuntu ama-drones akwele Melika abulele amasotsha we-Al-Qaeda edolobheni le-Idlib kwele Syria. Kwafa amalunga alinhlanganiso adlula ikhulu kunsuku ezisanda kwedlula. Kutsho isikhulumeli sogatsha lwe-Pentagon uNavy Captain Jeff Davis. Embikweni wakhe uDavis uthi inkamba yeHayshaoka Sulumian eyokufundela ukulwa eyasungulwa ngomnyaka ka-2013 yiyo ehlaseleyo. Ukuhlaselwa kwenkamba le kuphazamise imisebenzi yenhlanganiso zabesimuslim abedlulisa amalawulo abakade befuna ukusebenzelana lenhlanganiso le empini, kutsho uDavis. Kusukela ekuqaleni kukazibandlela elemelika selibulele amalwa ecatsha awe-Al-Qaeda abalisa uMohammed Habib Bousaidan al-Tunisi obulewe mhla ziku-17 ngozibandlela. U-Al-Tunisi ucatshangelwa ukuba ngomunye wabakade beqoqa ukuhlasela amazwe angentshonalanga. U-Al-Tunisi wafika eSyria ngomnyaka ka-2014 ngemva kokuhlala emazweni ambala abalisa elezwekazi le-Europe lase-Middle East lapho kade elobudlelwano lenhlanganiso zamalwa icatsha ezijiyeneyo, kutsho unobhala wegatsha lwePentagon uMnumzana Peter Cook. UCook uthi ukufa kuka-Al-Tunisi kuza kwehlisa ubukhali benhlanganiso zamalwa ecatsha.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Umphathintambo obona ngendaba zasekhaya kwele South Africa uMnumzana Malusi Gigaba uthi ugatsha lwakhe luzahlolisisa okwenzakala kumankampani okudla la okwakha okubikwa ekhetha ukuqatsha izizalwane zakwamanye amazwe kuleza kwele South Africa. Inkulumo kaGigaba le siyethu seyiningi lezizalwane zeZimbabwe ezisebenza kulawa mankampani, kubika uBenedict Nhlapho.
Ekhuluma ngemva kokuqhuba umhlangano labosomabhizimusi abaseluhlwini lozokudla amahotela lezokwakha, uMnumzana Gigaba uthe ugatsha lwakhe lukhathazeke kakhulu ngembiko yokuthi iningi lamabhizimusi la kubikwa engafuni ukuqasha izizalwane zakwele South Africa. Uthi lokhu sekulethe ukufuthelana kakhulu phakathi kwabazalwa eSouth Africa lababuya kwamanye amazwe okuyibo abagcweleyo kumabhizimusi la. UMnumzana Gigaba uthi ngemva kokwemukela isikhalazo eziningi ngalolu daba usehlele ukuthi kube lenhlolisiso yokudinga ukuthi kungabe kuliqiniso yini lokhu.
It's not a question whether you are documented or undocumented.
Lokhu akulandaba lokuthi abakwamanye amazwe laba baselizweni ngokusemthethweni kumbe hatshi. Kodwa okusemqoka ukuthi uyisizalwane sakwele South Africa kumbe hatshi. Esikufunayo ukuthi kuzisebenzi zonke zamankampani akuleli isilinganiso songamashumi ayisithupha kube izizalwane zakwele South Africa njengokutsho umthetho.
Ukuzelele ukuthi okwenza lusukumele phezulu loludaba yikuthi lulakho kubangela udlakela lokucwasana emhlobo. Uthi njalo kunye ufuna ukulungisisa isenzo salamankampani sokugekelela abakwamanye amazwe labo ukuze abaholise imali ephansi. Amazwi kaMnumzana Gigaba asethuse izizalwane zeZimbabwe okuyizo eziningi kula mabhizimusi. Abatshaya luvalo kakhulu labo abasebenza kula mankampani bengela mvumo yokuba kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Kristo Ncube uthi bona kabathatheli muntu imisebenzi.
Leni imisebenzi engafuni ama-skilled workers, ama-locals ayayibalekela esikhathini esiningi. Ngasothola ukuthi bona abaqashi bagijimela ama-foreigners. Then bese kusiba khona, of course, asingeke siyirule out i-issue yokuthi babe senzele ukuthi baba-exploit ngoba bazi babuya ngaphandle bahluphekile, so babe-accepte noba yini.
UMnumzana Titus Ndlovu uthi lobanje lelinyathelo lizatshiya izizalwane zeZimbabwe eziningi zingalamsebenzi, kuhle ukuthi kube le ndlela yokuthi labo abasebenzayo bengaqilibezelwa.
Siyabonga jahale zansi, isikhathi yiso esesidliwe ngumangoye mthwakazi omuhle kwanele okwalamhlanje. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.